Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakanangana nevaya vanotyora mutemo pamigwagwa.
Tiri kutagita zvekare motikari dzinotakura ruzhinji dzisiri kutedzera mutemo pakutakurwa kwevanhu, dzisina kumira zvakanaka, dzatinoti pachirungu dziri defective. Tichitarisa zvekare vanhu vari kungofamba vachipinda marobots matsvuku, nevamwe vari kukonzeresa kuti muroad mwedu inyonga-nyonga, nevamwe vari kuti motikari dzavanofamba nadzo dzemishika-chika dziri kupariswa mhosva marobhari, marepu nemakidnapping. Ndo operation iripo iyoyo yamaona kuti yatotangwa.
Vanyati havana kutaura kuti chirongwa ichi chichapera rini, vachiti chave kuitwa munyika yose.
Hatingatauri kuti chaitwa kwenguva yazvakareba zvakare, tiri tichiona nekufamba kwenguva kuti vanhu vari kuzvibata sei.
Mugwaro rekuparura chirongwa ichi, zeta rapi yati motikari dzisina magwaro idzi ndidzo dzinoshandiswa zvakanyanya kupara mhosva, uyewo vanhu vanoshandisa motikari idzi havatevedzeri mutemo yepamugwagwa, uye mapurisa kana mamwe vanochengeta mutemo vanonetseka kuziva kuti motikari idzi ndedzani sezvo dzisina magwaro. Vatiwo vachashanda nevamwe vanochengetedza mutemo vakaita semauto nemamwe mapazi akaita seCentral Vehicle Registry, Zinara Vehicle Inspection Department nemamwe. Vakafanobada chinzvimbo chemunyori anoona nezvekutakurwa kwezvinhu mubato rinopikisa reCCC vaSettlement Chikwinya vaudza Studio 7 kuti zvakanaka chose kuti vanhu vatore magwaro emotikari dzavo, asi vakati vanoona sekutiwo chirongwa ichi chinogona kushungurudza vanhu sezvaitwa nhasi kuna amaiskala.
Ivo mapurisa vari kuti vane tarisiro yekuti pavanenge vachiita zvinhu zvavo, vanhu veCitizens Coalition for Change vachagona kuzvidzivirira kuti vasambonyikidzwa nemapurisa. Asi tinoziva kuti vari kushandisa mukana iwoyo kutogara vaine vanhu vavakatonyora pasi kuti uyu nananga nananga tida kuvasunga patichange tichiita operation iyoyo. Tatozoona nhasi kuti mai Job Sikala vatosungwa kuchishandiswa operation iyoyo. MaCitizens emuZimbabwe vanofarira kutevedzera mutemo, vane mota dzavo dzakarejestiwa. Vanhu vezano vatakaona kukabuyuni ndo vairova vanhu vane mota dzisina kurejestiwa asi dzakanyokwa kuti zano. MaCIO ndo vanotora vanhu vanoabdakta vanhu usiku vane mota dzisina kurejestiwa.
Mutauri webato rezano PF Chris Mutsvangwa vatambira chirongwa chemapurisa ichi vachiti chakanangana nekuchengetedza mutemo pamwe nekubata vanhu vanopara mhosva.
Zvinokwa kuita chirwere chekuda kusenzesa footage, saka mapurisa azviona zviine kodzero kuti vadaire nyaya iyoyo nemutoo unokodzera izvozvo. Hatigone kuti nyika nedisipline neorganization yakabva muhondo iregerwe ichitakanywa nemakororo akatakura futi. Izvi Zimbabwe inoramba.
Zvimwe zvichaitwa nemapurisa pachirongwa ichi kusunga mawindi pamwe nemotikari dzinotakurira vanhu panzvimbo dzisingabvumidzwe. Mapurisa ayambirawo vemapato anopikisa nevaya vachada kuratidzira vachipikisa chirongwa ichi kuti vachasungwa. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema kuti mhosva dzekubiwa kwemari pachishandiswa futi dziri kuramba dzichiwedzera. Vamwe vari kuchema-chemawo kuti bazi reCentral Vehicle Registry kana kuti CVR ndiro riri kupawo kuti vanhu vafambe nemotikari dzisina zvakakwana nekuda kwekuti vashandi veko vanoda chioko muhomwe. Kurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaFelix Mona vakaudza Studio 7 kuti vari kuferefeta nyaya dzakadai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.